chiri kutika zvina zvakuomera vanhu vari pasi chete zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro nyange uchishandira mari yako because vanhu vakushandira kumba unenge uchisvika kuti basa rako riri essential here uri munhu anonyatsodiwa here pabasa uri essential here basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so
zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepetwa mari makatarisana nepachapera covid-19
saka zuva rese everyday zuva nezuva unenge uchitsvaga basa basa ritsva uchitongoaplya uchingoaplya kuri kumabasa bcause hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi
semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose
nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuamerica yaparadzwa necovid vanhu vanosvika 36 million vakarudza mabasa panguva shoma shoma saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo kana wanga uchida kutenga firijidza chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzivi kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina kana wanga uri munhu uye anofanira kutenga tenga panze chimbomira chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu chiwo unenge uchanzi munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu munhu iyeye anoshandira umwe munhu munhu iyeye anooda kune umwe munhu saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga saka uye anga achisapuraya haana kwaanowana mari yacho uye anga achitengesa haasi kuwana mari uye anga achitenga haasi kuwana mari saka zvinhu zvakaoma vaya maforenda vaya mazimbabwe angari kuno kuamerica vanga vachitumira mari kuzimbabwe havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachienda kubasa here saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba rendi kana mortgage
tinoona nyaya imomuno muamerica magavhena ekunzvimbo dzakasiyana siyana vari kukurudzira kuti nzvimbo dzavo dzivhurwe asi tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi uri kuramba uchikwira imi munoona sei sevanhu vari munyaya dzemari
semunhu hari anoshanda mubhizinesi rekubika mari ndinoonawo kuti mabhizinesi haavhurwe because vanhu vakuvara vanhu vakuvara vanhu havasi kukwanisa kubhadhara rendi dzavo anga akatora loni yemotokari haasi kukwanisa kubhadhara motokari yake kana inshuarensi haasi kuikwanisa apa munhu unenge uchida kuita sei vana vanoda kudya iwe unoda kudya saka mabhiri macredit card aya haasi kubhadhara mabhiri ari kungoramba achikwira saka nyaya iripo ndeyekuti hatizive kuti zvake sini inowanikwa riini yekuti tidive nenyaya yekorona iyi saka kuti tingoramba tiri pa tine dhisi yekuti hatizive kuti tinovhura riini hatizive kuti korona inopera riini handifunge kuti zvine musoro ko tikangovhura vanhu vodzokera mumabasa sezvo mumahospital mibhedha yavemo haisisina kuwandirwa nevanhu vane korona ndinoona kuti kumbovhura mabhizinesi nezvitoro kunoitawo kuti upenyu hureruke vanhu vaita sei vombobhadharawo kana makesi zvaanogona kuwedzera but ndinofunga kuti vanhu vangwara vanhu vadzidza kuti korona hachichirwere chiri kudzidza korona hachizive kuti munhu akaibatira anogona kuibatira futi here kune mastrength mangani saka pane zvinhu zvakawanda zvatisingazive but hatingamise upenyu hwedu